Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 25 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti mutemo welockdown level 4 ucharamba uripo kwemamwe masvondo maviri. Vana muzvina bhizimisi vanoyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitengo itange kukwira zvakare. Ishe chifu ya miti vedunure uzumba kumashonaland east vakashaya nemusi wemuvhuro. Mujungamiri weAmerica anoti haasi kuchinja zuva ra 31 nyamavhuvhu kuti mauto avo nezvizvarwa zveAmerica zvibude muAfghanistan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yawedzera mamwe masvondo maviri ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo kana kuti lockdown level 4 kuri kubvisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa nezuro vakaudza vatori venhau kuti izvi zvinokonzerwa nekuti panodiwa kushandwa nesimba kuti chirwere ichi chikundwe munyika. Vakati kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nevari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira, pachine basa zhinji rinofanirwa kuitwa. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti hurumende inofanirwa kushandisa zvinobuda muongororo inenge yaitwa kuona zviri kuitika kwete kungomuka makuseni yobva yavharira vanhu mudzimba. VaRusike vanoti hurumende iri kuregera vanhu vachifamba nekuungana semadiro avo, vachiti izvi zvinoitika mazuva ose panzvimbo dzakaita seMbare Musika nepamatownship kumaruwa.
Lockdown extension inofanirwa kuva ichitsigirwa neongororo kana kuti evidence iya inenge yawanikwa mutsvakurudzo inenge yaitwa nenyanzvi dzezveutano.
Handizvo zvatiri kuona zvichiitika here VaRusike?
Zvatiri kuona pari zvino izvi kungozongoona maannouncements akungoitwa kunzi lockdown yawedzerwa. Asi tichionawo zvekare zvinenge zvaakureva kuti lockdown extension iri kunyanyoomesera vaya vane mabhizimisi anosenza zviri pamutemo, maformal businesses. Ndivo vatiri kuona vari kunzi vavhare na 330. Ndivozve vatiri kuona nyange ukasvika kumakambani koko vari kutevedzera maWHO guidelines aya. Asi munhu ukaenda kungave sekumbare kuya, mamiriro akaita zvinhu ari kutoratidza kuti kunotori nenyonga nyonga inotodarika zvazvakange zviri pasati patombova nechirwere cheCOVID-19. Zvimwezvo ukaenda kunogara veruzhinji kungave kumarokesheni, kungave dzimwe nguva kana kumatownship yekumamisha, unongoona kuti hakusisina kana mumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines iwawa elockdown.
Saka muri kushora maextension elockdown aya here?
Handizivi kuti sei maextension aya ari kuramba achiitwa, asi munhu uchiti ukaenda paground hapana zvazvinobetsera kuti kune lockdown. Nekuda kwekuti veruzhinji kungave kumisika kungave kunotengeserwa ikoko kwakaita sekwana Mbare uku, hakuna kana mumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines.
VaRusike, munoda kuti hurumende idini apa?
Isu chikumbiro chedu kuhurumende ndechekuti hongu tiri kuona kuti makesi zveCOVID-19 ari kudzikira. Izvo ndozvimwe zvatinenge tichitarisira kuti zvinokwanisa kuinforma madecisions anezenge achitorwa nehurumende maringe nemaextension angangova aripo. Asi hurumende ngaizivewo zvekare kuti veruzhinji munyika munomu havana kubairwa zvitupa. Sezvo vasina kubairwa zvitupa, vanotongwa vangwavha kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo, vakwanise kudya. Hurumende haina chairi kubatsira nacho, yatinoti safety net, kungave kubatsira nemari, kungave kubatsira nechikafu. Saka panofanirwa kuitwa yatingati balance yekuona kuti vanhu vadzivirirwa kubva kuCOVID-19, asi poonekwawo zvekare kuti nhau dzemabasa ezveupfumi neraramo yevanhu zvatariswawo zvekare.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine 324,320, zvichitevera kufa kwevanhu 21 nezuro. Vanhu 319 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave 2,000,000 ane zviuru 372,000, zvine 350,000, 2,382,359. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 1,000,000 nezviuru 556, zvine 445,000, 1,506,445. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine 223, zvine 323,320. Vapora munyika vachiita zviuru zana nezvisere zvine 566,616. Sachigaro CEO Africa Roundtable vaOswa Bina uye mutungamiri mutsva weConfederation of Zimbabwe Industries vaFarai Macheza vari kuyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitemo itange kukwira zvakare, sezvo vemabhizimisi vave kupedzisira votsvaga mari pamusika wemukoto apo iri kudhura. Bhanga reRBZ rinoti riri kukundikana kubhadhara mari inosvika 2,000,000 emadhora 200,000,000 kumakambani. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Manguja, vanoti vakakumbira vemabhanga kuti vapewo zvikwereti kumakambani vachishandisa mari dziri mumatura mavo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kukurudzirawo hurumende kuti ishandise mari yakapiwa kubva kuhomwe yeInternational Monetary Fund yekubatsira munguva yeCOVID-19 kana kuti Special Drawing Rights inosvika 1,650,000 US 960,000,000. Pari zvino pamusika weRBZ, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika madhora emuZimbabwe 75, asi pamukoto iri kutengwa nemari inosvika 450 emadhora. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBina.
Dambudziko ratiinaro Blessing rine kamudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukanga watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya.
Pano zoita dambudziko rei vabinda kana Maria nonoka kuya seza muri kutaura. Uye tanzwa vamwe mabhizimisi vari kuti inotogona kupedza kana mavhiki mapfumbamba.
Kana yanonoka kuuya zviri kurova kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa navanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizinesi. Chechipiri kuronga nekarongero kebasa kacho kaakutoshupa. Chechitatu vanhu vatiri kupa mihoro yavo kupera kwemwedzi vaakutotanga kunetsa izvozvi nekuti izvo unomupa mari yemari yemunhu asi kwaari kunotenga uku havasi kuda mari yemunhu vari kuda mari yekunze. Uyezve kana vari kuda mari yemunhu vari kuda mari yemunhu nereti yeblack market.
Zvinorevei kune vemabhizimisi?
Zviri kuisa pressure kumabhizimusi kazhinji nokuti vanhu vari kushanda izvozvi vaakunetsera mihoro iri pamusoro. Ende unongozivawo kuti kana vanhu vatanga kunetsera mihoro iri pamusoro ndo yacho yatinoti izvo cost of production.
Munorevei apa mungachekesa?
Taakutanga manje kunetsana nechinyi nekugadzirisa kuti vanhu varambe vachiuya kumabasa, saka mari yaakuda kudiwa yakawanda ende yadiwa yakawanda. Taakutanga kuzve kutarisa zvatinotengesa kuti tiise mapurize ari pamusoro kuti tikwanise kunge tichibhadhara mari idzodzo. Saka ndo dambudziko rakati kurei. Kunezve rimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters. Vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masurrender requirements.
Zvinenge zvichifamba sei pamari?
Masurrender requirements iwayo ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzava dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150 zvaakutorova kuti vanhu ivavo vaakutanga kugunununa kuti izvo vaakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo. Saka ndizvo zvimwe zvinhu zviripo blessings zviri kuitika muupfumi.
Sachigaro CEO Africa Roundtable vaosvobina vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vatapera zvimondi avo vanozivikanwa saishe chifuya miti vedunhu reUzumba kumashonaland East vakashaya nemusiri wemuvhuro Maneru apo motikari yavaishandisa yakaita tsaona neimwe motikari yainanga kuHarare. Ishe chifuya miti vanonzi vaibva kuHarare vachidzokera kumba kwavo apo vakashaya mutsaona iyi. Vakashayikira panzvimbo yetsaona iyi pamwe nemubatsiri wavo. Mutyairi wemotikari yaishe chifuya miti ari muchipatara mushure mokukuvara zvakaipisisa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mhuri yekwachifuya miti kuti twinze zvakawanda pamusoro perufu urwu. Asi nhengo yeZANU PF inomiririra uZumba mudare reHouse of Assembly vaSimba Mudarikwa vanoti ichokwadi kuti ishe chifuya miti vakashaya mutsaona yakaitika nemuvhuro Maneru.
Tsangamiro vakaenda kuHarare kunotenga simendi yavo vane dzimba dzavo dzavanga vachivaka. Saka pakudzoka kwakuna around 8 moto yavo vaibva kuHarare moto yanga yakakura mabheredonji. Asi mudzira manga mune imwe moto yakafira paside dzerodhi moto yemabheredonji payanga yaakuvatika motokari dzakafa. Vakabva vauya kulainga revanhu vari kubva kuHarare vachibva vaita redhoni. Kangamiro vakabva vafira ipapo nemwe mukomana kwadzikora vari vauri.
Urongwa hwokuvigwa kwaishe chifuya miti hwakamira sei?
Urongwa hwokuvigwa kwaishe chifuya miti hwakazotaurwa nemhuri kana vapedza kuita zvavanoita vozoziviswa tichitedza urongwa wedu uchivanhu.
Imi munonzwa sei nekushaya kwachipi chifuya miti sezvo murimi mumiriri wedunheri?
Tinovadziwa kwazvo nokuti anga ari mamwe magamba enyaya dzebudiriro yevanhu nekuti budiriro yevanhu yese inobva panyaya yedzidzo. Ndoo mumwe aitsigira nyaya yekuti vanhu ngavaende kuchikora. Ndovamwe wataishanda navo muZumba ndiri chete constituency ndabvoite nekuti primary school yega yega ine secondary school. Hapana primary school isina secondary school. Tanga taa murongwa tinavachipiwa miti wekuti wadhi yega yega ingava kuita technical vocational center. So tangati mufamba na wanga arimu manager zana kuti munaka gara kumusha munaka gara gara vanoziva zvinodiwa kuti chinonzi munhu chii.
Kushaya kwaita chivhitifuya miti munoona vachirangarirwa sei nevagari vomuzumba?
Tinovarangarira sababa akanga ane muono uye inonzi vhizhoni yekuti by 2030 vanhu vedu vanenge vasvika apa, by 2030 vanhu vedu vanenge vaane magetsi, by 2030 vasina kukonekwa kuzvese vanenge vaane masola, by 2030 vanhu vedu vanenge vaane mvura, by 2030 vanhu vedu vanenge vaakurima nematrakta, by 2030 vanhu vedu vanenge vaakukwanisa kufarira kugara kumusha. Nekuti vana vechidiki vazhinji havazi kufarira kugara kumusha, hakuzi kuwanakidza, hakuna zvinhu zvekuHarare kwavanoenda, hapana kutsva vanoendera kunze kwemagetsi.
Pane zvimwe zvingadzidzwiwo here nevamwe vanoda kuzoita madzishe pane zvaitwa naIshe Chipuyamiti?
Chamukadzidze kune pana Ishe Chipuyamiti vaive nendarero, havaitonga vega, pavaive nemakurukota. Makurukota aChief Chipuyamiti aibva kunzvimbo dzakasiyana siyana, vari vanhu vane upenyu hwakasiyana siyana. Vamwe vakanga vari maheadmaster vakaritaya, vamwe vakanga vari mapurisa vakaritaya, vamwe vakanga vangori vagari vemumisha asi vava vanhu vechikuru. Ndo vaivabatsira pavaitonga mhosva kuti pave nechokwadi. Saka vanhu vaiti dare raachipiyamiti raive nechiremera, nekuti vaipa mitongo ine chiremera yekuti kana iwei zvino vakapara hako mhosva unenge vaunyatsozoona kuti aiva ndatongwa zvakanaka.
Mashoko enyu kumhuri yekwachipiyamiti?
Tinoti mhuri yekwachipiyamiti nematombo nyaradzwai, nekuti tiri tese tiri pamwe chete. Nhasi tasvikira tese, mangwana tinenge tiri tese, tikange tinavo tichifamba navo pamwe chete. Nekuti rufu rwachipiyamiti haruzi rufu rwemhuri yekwachipiyamiti chetaiwa, rufu rweuzumba yese, rufu rweump yese, rufu rwemashonaland yese, rufu rwezimbabwe yese, nekuti vakanga vari gamba.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nepfenyuro yeZBC inoti varimi mudunhu reMidlands vakumbira rubatsiro rwehurumende mukurwisa zviuru nezviuru zvezvihuta zvavanoti zviri kudya gorosi ravo risati rakohwewa. Varimi vomukwekwe nenzvimbo dzakatenderedza vanoti shiri idzi dziri kudzikisa goho regorosi. MuNewsday, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanonzi vakatukazve mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vachivashaedza kuti mutengesi, mushure mekuona mifananidzo yavaHichilema nemudzimai wavo, vane mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kumuzinda wavo mushure mekutora mhiko yekuva mutungamiri weZambia nezuro. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yazivisa kuti ichapedza kuvaka chipatara chemanyame VVIP mwedzi waGumiguru gore rino usati wapera. Chipatara ichi chinonzi chichashandiswa nevakuru vemauto nevezvamatongerwo enyika vepamusorosoro. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura pamusoro peTwitter yaacharamba George Charamba kuti vakarwa hondo havasi kuzobvuma kuti Chamisa atonge nyika nometa akawina sezvakaitika kuZambia. Zvinoreva here kuti zvido zvevanhu kuti havachadi utungamiri huripo hazvitenderwi muZimbabwe? Inotenderwa izano kuti irambe ichiwina ichizvimanikidzira pane vanhu. Tinoti aiwa, tazvinzwa vacharamba, asi nerimwe gore mutungamiri uchazochinja muripo, nometa makafa vazukuru venyu vachazokuzai kuti zvinoziya zvachinja sekuru.
Mamukase, mamukase vashamarari vedu yeStudio 7 nanamukoma Chongana nanamukoma Tanonoka. Sita ndinoitwa Sam Magura, ndiri kuCape Town kuSouth Africa. Ndoda kukutendai nauza muno tipa. Nasi njenda ukutaura pa msoro pivanu vizanu PF. Vanacharamba. Na hivo wa mnanga kwa pachavo vanotaura mashoko ukuti. Zimbabwe ya isi ya katungwa na opposition ende shakaitika ku Zambia hazifu shakaitika mzimbabwe mashoko avo ayo ndi vanu vasinga zivisa vanotaura vanota kutunga ni demo nukuti vane vachitemba kuti aiwa hivo vanosobatirwa na mauto Zimbabwe inyika yevana ve Zimbabwe haisi inyika yezanu PF.
Makadi makadi iko pa studio sefeni mose vana mukomata runo kawande nevamwe vose ndinoti makadi iko ndichida kumhorosa zvemuri yeZimbabwe ndichiti makadi muri yeZimbabwe ainindi ndinoitwa madzibaba dekoneji asi ndinoda kukurudzirawo maZimbabwe ose ari kurarama ari mupoteri mukati mwedzimwe nyika munga muSouth Africa kuBotswana kuMalawi kuBritain pese pese nepapi nepapi. Tinoda kuti dai kuri kuti tambobuda teshe nehuwandu hwedu tiende kumba kuZimbabwe tishike tirejiste kuvhota tisandotaura isusu takagara mukati menyika dzevamwe vanhu tisinawo chido chekuti tiende kunyika kwedu kogadzirisa zvinonetsa. Tarisai izvezvi zviZambia yatogadzirisa matambudziko ayo yagadzirisa nyika yayo zvinhu zvese zvakumira zvakanaka. Saka isusuwo tisandoita vana dhumira vana madhumira mugaraji tinodiwawo kuti tiende tigume tigadzirise zvinonetsa mukati menyika yedu tirejiste kuvhota tizovhota nehuwandu hwedu.
Makadiko pastudio 7 tinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa tinokutendai zvikurusa. Dai pasina imima hatina chokwadi chataikwanisa kunzwa muno muZimbabwe. Tanzwa nenhamo muZimbabwe muno musanzo zvinotaura naMugwadi vachizvinatsa kuti nyika yakanaka vamunangagwa vasenza vasenzera kumhuri dzokumba kwavo kwete dzedu isusu dzedu dziri kukwangwaya nenhamo. Munhu ari kuda kungodyazve haana chikuru chaaitira nyika kunze kwokugadzira rodhi dzinoenda kudzimba dzavo dzakafanira dzekuna naBrook. Rodhi idzodzo vanogadzira nekuti ndokwavanofambira ivo isu hatitenderwi kufambira ikoko. Saka toti atirongera nyika papi hatina chatarongerwa naEDs. Nyika tiri kutosafaya nenhamo muno ende totoshuwirawo kuti dai tiri vana vekuZambia kwakavhotwa sarudzo zvisina kana kudzvinyirira totozvishuwirawo izvozvo. Tanzwa nokurara nenzaro obva ipapo wananzi pamberi nezano handina nguva yakadaro yekuti pamberi nezano ndichavhotera Chamisa ndiye wandakuda. Hatingangoti mazuva ese kasadza nevavheji sadza nevavheji mukamwa vacho munozoita testi todawo kanyama.
Makadini ana mukoma hwande inini ndinozi Joshua ndiri pano paPretoria asi inini ndinosapota ZANU. ZANU ndo yakasunungura nyika. Tambudziko rendinaro ndeyekuti ipo pano pastudio 7 day in day out panongotaura vanhu vemachinja wega wega. Ko vanhu veZANU mumbori piwo kana kuti mimi Studio 7 ndimunovhara here kuti vasataura vanhu vezano sei vasikataurwo vamwe vezano panongotaura machinja ega ega paStudio 7 ZANU yacho haitaurwo nei kana vanhu vezano musingatauri muchingonyarara tinoiwina sei 2023 yacho ngekuti nyika yese zvototaura kuti yai MDC musi nyika yese yai MDC izvozvi titori nedambudziko rekuti kuno kwandiri kunoku Pretoria kunoku vana vatinoona isusu kunoku vana vemahovhet vanongotaurawo vachisapotawo MDC vanova masoja vanosapota MDC. Takambovhura gurupu rino tikaisa vamweni vatinoziva vanova masoja nevana vemahovhet vakabuda out vese vakabuda vakundojoina zvimagurupu zveze izvozve tiri kushote kambeni. Vanhu vezano ngatiisewo meseji mameseji ipo paStudio 7 tikambeino.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti havasi kuchinja zuva rekuti mauto eAmerica abude muAfghanistan, vachiti basa rese richaitwa munguva inobvumidza mauto nezvizvarwa zveAmerica kuti zvive zvabuda munyika iyi zvondorinouya musi waFebruary nyamavhuvhu. Vachitaura kuvatori venhau nezuro, vaBiden vati kana paine chinenge chaitika kuti mauto eAmerica atadze kubuda muAfghanistan nezuva iri, vachawedzera mazuva ekuti mauto abude munyika. VaBiden vasimbaradza zvakare mashoko avo ekuti hapana chizvarwa cheAmerica chichasiyiwa muAfghanistan. Vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti nyaya yeAfghanistan yapinza vaBiden pakaoma, sezvo madzisahwira eAmerica munyika dzeG7, NATO neEuropean Union dzichiratidza kusafara nemabatirwo ari kuitwa kubuda kwemauto muAfghanistan.
Nyaya yeAfghanistan kuna vaBiden iri kufamba nenzira dzakasiyana. Vari kukwanisa kubudisa mauto neava vaibatsira mauto, vamwe vacho maAmerican citizens ari kuAfghanistan. I think vari kuti vave kunosvika over 50,000 vevanhu vavakwanisa kubuditsa. Saka padivi iroro vane zvinenge zviri kuvafambira, asi dambudziko ravanaro nderekuti kuairport yekuAfghanistan kuKabul hakuna kumira zvakanaka pasecurity, uye ava veTaliban vapa deadline yekuti nekupera kwemwedzi uno mauto ekuAmerica nedzimwe nyika dzeNATO dzinofanira vedza buda muAfghanistan. Saka vave kuona kuti havafungi kuti vachakwanisa kubudisa vanhu vose.
VaManduna, pane kuwirirana here panyaya iyi pakati peAmerica nemadzisahwira ayo akaita senyika dzeG7, NATO neEuropean Union?
Hapana kuwirirana pakati peAmerica neava veNATO vaishanda neAmerica vedzimwe nyika, nekuti mukaona kutaura kwanga kuchiita mapolitician nemaminista kune dzimwe nyika kuEurope, vanga kuBritain kunana Germany, vanga vachibvunza nehasha kuti ngei tatendera America kuti itibuditse muAfghanistan zvisina kurongeka, sei zvaitika kuti inyika dzedu vana Britain tanga tisina maplan edu nezvirongwa zvavo, kuti vanhu vavo macitizens avo maBritish maEuropeans nemaAfghanistan akabatsira akwanise kubuda zvakanaka zvakarongeka muAfghanistan. Kwave nekushora vaBiden kuti vabata nyaya yekuAfghanistan nekubuda muAfghanistan zvine uchapa. Havana kurangarira mabhuru avo ekuNATO, havana kurangarirawo vanhu vari muAfghanistan vaitsigira mauto eNATO neAmerica, vari kuti vavabata zvine unyanga. Saka pane criticism yakawanda
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti mutemo weLockdown Level 4 ucharamba uripo kwemamwe masvondo maviri. Vana muzvina bhizimisi vanoyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitemo itange zvakare kukwira. Ishe Chifuyamiti vedunhure Uzumba kumashonaland East vakashaya nemusi wemuvhuro. Mutungamiri weAmerica anoti havasi kuchinja zuva ra31 nyamavhuvhu kuti mauto avo nezvizvarwa zveAmerica zvive zvabuda muAfghanistan. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvinhu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.